Wa Winston TB vanga vari pakati pechikwata chasimuka nhasi mangwanani nebhazi chakananga kuZimbabwe. Vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbo vapoteri ava vakaturuka kare mazano ekuti vanodzoka sei muBotswana.
Gara kumusha baba anotonogara kumusha ndivane ma age atikure vakangagonzwa zvokufamba but the rest vari kutoti vari kudzoka inini zvangu anombogara ndagara mukembe switch ndine kwandaitogara kwandaitoti ndo kumba kwangu kusidina ndine tuma business twangu ndine ma establishment dzangu nema ane shamwari dzakawanda ikoko saka zvimo ndine tsiki zvekudzoka munhu
vachibi avo vanoti vakatiza munyika sezvo vaizikanwa kwazvo kuti nhengo inokwikwidza yabatogure ropikisara MDC kuchimanimani mudunhu remanikaland. Vanoti kuitwa musengabere kunorwadza nekuti tushoma twakashandira twose tunosara.
Kana uine tunhu wako tushoma unoti unonga wakashanda unotusiya and vanongokubata ukanda mugumba kumba vakaramba kuenda kuNamibia nanhasi vari mujera as we speak and it's three years ago now 2018, 2019, 2020, 2021
sezvo vaimbova vapoteri ava vachipiwa mari inosvika mazana mashanu nemakumi maviri madhora ekuamerica pamunhu nesangano reUnited Nations Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu vachivi vanoti mari iyi shomanana kwazvo kuti munhu atange upenyu hutsva nayo. Vachibi vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevaimbo vemuupoteri urwu ruchashandisa mari yerubatsiro iyi kutora magwaro ekufambisa kubuda munyika.
Passport jere unomotora passport 318 imwe yacho ndiyo yetransport yekuzoapply residence kemp woitemidi neresidence mudzoka kuno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaimbova muupoteri muzvare Primrose Temwanjira chinoti vazhinji vange vagere pamuzinda weDuku refugee camp muBotswana havaoni chitsva chakaunzwa nehurumende yava yemasoni muNangagwa.
Vanhu vari kuti vari kudarika navanotsvaka ino nyika yekuenda vanhu vane kuchira kuti hurumende yedu tinoiziva nekuabutata vanhu saka hatina assurance yekuti vachinja havachaiti izvozvo vanhu vari kungoti tinozongononhongwa usiku tongomuka tisiko saka hatidi kumirira izvozvo.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe nekuti mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ise mukonwe shuro vanga vasingabatike kusvikira panguva yataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaviso musi vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana inobvumirana nesangano reUNHCR munyaya yekuti mamiriro ezvematongerwo enyika ayo akamboemanya mamiriro nerongo muZimbabwe anaka zvikuru.
According to the meeting which we had,
kubva mune zvandakaudzwa mumusangano wandakaita nevakuru vakuru veUNHCR, hurumende yeBotswana iri kufara kuti mamiriro ezvematongerwo enyika anaka kwazvo muZimbabwe, chiri chinhu chinofadza kwazvo.
Pari zvino hurumende yeBotswana yakwanisa kudzosera zvisvarwa zveZimbabwe mazana maviri pamazana matatu evanhu vanga vasara pamuzinda weDuku refugee camp mushure mekudzoserwa kwevamwe vanosvika churu chimwe chete nemazana matatu vakadzoserwa kumusha pakati pa2010 and 2019. Kunyangazvo hurumende yava muNangagwa ichiita ina ropa mumaoko ayo, vatsigiri veMDC vanoti vamwe vavo vakafa, vamwe ndokukuwadzwa uye kutsakatikiswa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF Mbvunga Mupopota yakaitika muna 2008. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora UNHCR neBotswana nekukanda vamwe vapoteri mukana mamupere sezvo vari kuti vari kutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.